Atuz inoti nengo dzayo dzakawanda nhasi dzaswera dzichidziya mushana kudzimba dzisiri pabasa zvitevera kurudziro yesangano iri yekuti nhengo dzaro dziramwe mabasa kubva nhasi kusvika nechishanu nepamusana pekushomeka kwemari dzemihoro dzavari kutambiriswa nehurumende sachigaro weAtuz mudunhu reHarare vamunyaradzi musiyiwa vaudza Studio 7 kuti vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi vanodarika zvikamu makumi mana kubva muzana
Tsvaguru dzayataita kubva kuvadzidzisi zviuru zvina namazana maviri yaburitsa pachena kuti vadzidzisi makumi mana kubva muzana havana kutoenda kumabasa nhasi nechipiri kwozotiwo vadzidzisi makumi matanhatu kubva muzana vaenda havo kumabasa vati kwete kunorayiridza asi kuti kunotaurirana nevamwe vavo kuti vaonesani vavakurudzire kuti vabatane navo mukuramwa mabasa uku kubva nhasi musi wa18 kusvika musi wa21 chinova chishanu
mutungamiri weAtuz vaobert masaraure vatiwo vachatora matanho akasimbarara kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve isiri kuda kuvabhadhara nemadhora ekuamerica
tiri kuvaupa nguva iyi kusvika musi wa21 kuti vakanga vachitadza kugadzira zvishemo zvedu kusvika musi wa21 June tichadzokera kumamembers kwedu toona kuti tingabude nechisungo chipi matauriro ari kuita vanhu chisungo chinoteerera chinotoratidza kuti vanhu vari kuda kutoramwa mabasa zvachose kusvika nyaya dzavo dzagadzirirwa asi hatisi kuzogumira pakuramwa mabasa chete tichazenge tichipinda mumasiti tichanogara kumahofisi kwavamutuniuye tichivakomekedza kuti vabhadhare vashandi vehurumende vabhadhare maticha akwanise kudzidzisa vana vakafara vabhadharire vana vabhadharire maticha kuti vana vedu vasarasikirwe nenguva yakakosha yekudzidza kuti nyika yedu ienderere mberi nyaya yemaaustrity measures yavari kuita hazvina zvazviri kubatsira nyika ikonomi iri kuondomoka zuva nezuva
zvichakadai mumwe mubereki ane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kugoromonzi mudunhu remashonaland east amai tinotenda kahari vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nhuna dzevarayiridzi nekukasika kuitira kuti vana vasarasikirwe nedzidzo
Inini semubereki ane vana vari kuenda kuchikoro ndikurwadziwa nekuramwa kuita maticha mabasa nekuti vana vedu vakurasikirwa nedzidzo yakawanda stereki ende nguva iri kufamba vana vedu vari kukura vachapedzisira vakuita misikanzwa vakanga vasingadzidzi dai hurumende yakwanisa yapagadzirisa ipapo
zvichakadai mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of zimbabwe vatakavafira zhou vati nhengo dzesangano ravo dzichatangawo kuramwa mabasa svondo rinouya vazhou vati sepiti uz vachataurawo nevamwe vemasangano anomirira vashandi vose vehurumende kuti vaite muonera pamwe sechuma chemuzukuru
saka kubva next week tinenge tichishanda 3 days chete kubva musi wa24 ndiyo wiki yokutanga wiki yechipiri tinenge tapinda pakushanda 2 days chete kana vhiki mbiri dzikapera idzi pasina chaitika tinozosvika pakuramwa mabasa zvachose saka tinoshandisa vhiki mbiri dzinenge dzichiuya kubva musi wa24 kupawo notice kuhurumende kuti varayiridza vachakwanisi kuramba vachienda kuzvikoro nokuti vari kunonga kusve nomuromo tinoda kurangaridza kuti takaita zvese zvinoikuudza kunyora matsamba kuna minister of public service labour and social welfare zvinosanganidzawo kusangana nomukuru wenyika vaemarson munangagwa asi hapana chaviri chati chauya
mutungamiriri wezimta varichard gundani vanotiwo havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa zvichakadai gurukota rezvedzidzo vapawo mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti homwe yehurumende yakaboka zvokuti hurumende haikwanisi kubhadhara varayiridzi nemari yekunze kana kuvawedzera maRTGS pari zvino vati zvakawanda zvine chekuita nekuwedzerwa kwemari dzemihoro yevashandi vehurumende tibvunze kugurukota rezvemari vamutulincuve avo vatisina kukwanisa kubata panharembozha yavo mutauriri wehealth apex council vapanganai chiveso vanoti vana chiremba vana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vakatanga kuramwa mabasa nezuro vati vashandi vakawirirana kuenda kumabasa kaviri pazuva asi vachiita zvokuchinjana vayambira kuti hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo havasi kuenda kubasa vose svondo rinouya vati health services board iyo yatisina kukwanisa kubata yati hurumende yakanzwa chichemo chavo uye iri kuedza kuchigadzirisa sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti mushandi anotambira mari iri pasi pasi anofanira kutambiriswa $500 emadhora ekuAmerica sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzerwa mutengo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.